Matunhu akatasana nedambudziko remhuka dzesango iri anosanganisira masvingo kunzvimbo dzakaita seBikita neGutu, kumatebeleland North, kunzvimbo dzakaita seCholocho neHwange uye kumashonaland West. Mumwe mugari wemubhuku rekwaMakonese kwaichiye Chingombe kwaGutu, ambuya Rosina Gonese vanoti:
"Pakambotanga paryiwa mombe yanga yatoita zvinyanga kwauti makwai 12. Harura anotorira kana kuma 8 chaiko. Achatotipindira kana mudzimba."
Mugari wekwaChikuku Bikita vagarika Shumba, avo vari pedyo nenzvimbo inochengeterwa mhuka yedevu reconservancy, vanoti pazvikara zvose mapere ndiwo ari kunetsa.
"Hatisikana kurara takavesa moto kwazviri kuzvemudzi kuti mbudzi dzedu dzisajiwa, ende zvakuafekta nekumatanga edu mombe dziri kujiwa ofuchi mombe dzacho ndozvatinorima nazvo."
Mambo Chutu vekuHurungwe vaAbhembasera vakurudzira hurumende kuti igadzirise waya dzenzvimbo dzemhuka dzavati dzimwe dzakaiswa kare kare nyika isati yawana kuzvitonga kuzere.
"Dzangariko angare kare kare mu1940s waidzita one out.
Asi vanoona nezvekuchengetedza kwemhuka vanoti vamwe vanhu vanoba fenzi dzinenge dzakakomberedza kunochengeterwa mhuka. Munyori mukuru muhofisi yegurukuta remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vanoti vakatambira zvichemo zvekurura kwemhuka dzesango vakakoka gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika vaMangaliso Ndlovu.
"Saka tikushanda newe Wildlife vachidzidzisa community yedu zvakadaro zvichinge zvaitika vanhu vakurumidze kuripota vezimpacts vari kuzokurumidza kuita kamin kuzogadzirisa."
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi rinochengetedzwa mhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vati hurumende yakaisa parutivi homwe inobatsira vanenge vaurayiwa kana kukuvadzwa nezvikara zvesango.
"Hurumende nemuono wayo mugore rapfuura vakakwanisa kubudisa mutemo mutsva unonzi iwo Human Wildlife Conflict Relief Fund, uyo unobatsira kuti vanhu vachengetedzeke kana vanenge vakuvara vaonewo kubatsirwa nekurapwa vanenge vafirwa zvichindodaro."
Varimi vari pedyo nenzvimbo dzeHwange National Park vanoti vakarasikirwa nemombe 200 gore rino. Madhongi, huku nembudzi ndezvimwe zvezvipfuwo zviri kudyiwa nemapere. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.